zvaitika mudare nezvekuti isi patapinda mudare tareiza nyaya yekutyorwa kwekodzero dzavo. Vasungwa ava vanhu vakarohwa zvakaipisisa vakachengetedzwa panzvimbo dzine tsvina mumaseo mavanga vari mamusina kana mvura, havana kumbobvira vakapuhwa chikafu, papasina kana any provision for matoilets. Takazama kuti vaonekwe nana chiremba, vakarambidzwa zvakare kuti vaonekwe nana chiremba. Saka izvi tatichiona kuti zvinhu zvinotyora kodzero dzavo dziri musection 50 of the constitution. Saka patapinda mudare taudza dare kuti isu tiri kuda kuti tiite application yekuti vanhu ava vaende kumba zvavo, nekuti kusungwa kwavakaita kunotyora umbiro remutemo redu, kunyanyanyanya iyo section 50 subsection 5 of the constitution.
Saka dare rati pachikumbiro chenyu ichi?
Dare rati harina nguva sezvo nhasi uri mugovera. Dare rati rinovhara iro na 1, harina nguva yekuti inzwe chikumbiro chedu. Saka dare rati vasungwa ava ngavavharirwe, vanozodzoka vachisa chikumbiro chavo musi wa22, which is on Tuesday next week.
Saka vakwanisa here kuzenge vachionekwa navana chiremba zvamuri kuti vakarohwa zvakaipisisa?
Hondo yekuti vaonekwe nana chiremba iyi ndeyekuti mabazi ehurumende vanenge vachingonakurirana nyoka mhenyu. Vekuprisons vanenge vachingoti dai maenda kumapurisa, vekumapurisawo vanenge vachiti havanawo mvumo, uchingonzi pamunhondo nepamusasa. Asi chatiri kuona chokwadi chekuti havasi kuda kuti vasungwa vaonekwe nana chiremba, asi tinavo vana chiremba vatoripo vakamirira kuita basa iro.
Imhosva ipi yavari kupomerwa?
Mhosva yavari kupomerwa, vari kunzi vakaita public violence, zvichinzi vakatema mupurisa muguta. Asi chinoshamisa pakutaurika kuri kuita nyaya iyi ndechekuti vasungwa ava vakasungwa kwakasiyana siyana muguta. Tiona sekuti mapurisa vaingoita gumba wakumba, chero vafungidzirwa kuti ndeve triple Z vaingotora. Vamwe vacho havatozivani pavasungwa ipapo.
Saka ivo vasungwa vari kuti nemhosva yavari kupomerwa?
Vasungwa vari kuramba mhosva. Vasungwa vari kuti ivo havana mhosva yavakapara. Ivo chavanga vachiita, vanga vari vachiita karali yavo vachikambena, vachiti vanga vachishambadza mashoko erali iriko mangwana kuHighfields, ende havana kana wavakambonetsana naye. Asi vakazongoitawo mahwekwe ekusangana nechikwata ichi chemapurisa chinonzi DRG, ichi chireaction group ichi ndo chakazongovasunga muguta.